A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, February the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the call for women to increase their participation in decision-making positions in politics amid calls for the Gender Act enshrined in the country's constitution to be put into effect. This came out at a multi-party conference on women's participation in politics held in Harare today. Nasi turikutarisa zvabuda mumusangano waitwa Harare nasi uyo wange uchitarisa nyaya dzekuzadzi kiswa kwemutemo wekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume sezviri mubumbiro remutemo yenyika asi zvisiri kuitwa. Izvi zvinonzi zviri kudzosera kumashure zvakanyanya kusimudzirwa kwevanhukadzi. Musangano uyu wanga wakarongwa neZimbabwe Gender Commission pamwe nemabazi nebazi rinoona nezvevanhukadzi. Addressing delegates who attended the rights groups meeting, the government lawmakers and a delegation of female lawyers from Malawi, Women's Affairs Minister Sthembiso Nyoni said President Emmerson Mnangagwa is committed to increasing the number of women in various departments. Let's hear what she had to say.
It is important that women come together and seek their rights together for inclusion and for the implementation of the constitution. And I'm happy to say that His Excellency, the President of this country, Dr. Ejim Mnangagwa, is very supportive of women and is very supportive of what is happening today. As we can see, he has led by example. If you look at the ministers of state, he has put 50-50. And if you also look at the local authorities, they were at the bottom of the rank with the 13%, and he has allowed or instituted a quota. And he is encouraging women to unite and up their bar. So this is a very, very important meeting indeed. And I was looking at also the public sector, how we are doing. And I think we have a long way to go, but I think we have made also strides. Because out of the 58 public sector that I looked at, 10 are already over 50%. And then a lot of them also over 40%. And the percentage over 30% is higher than those that are below 30%. So this is an encouraging conference to say to women, we can make it.
That day was Women's Affairs Minister Sthembiso Nyoni in Harare. Vachitaurawo kumucheto womusangano uyu, nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare kudzai kadzombe vati kune zvimhingaidzo zvizhinji zvinoita kuti vanhukadzi vasawana zvigaro zvepamusoro munyaya dzezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRutendo Mawere weStudio 7.
Samadzimai inyaya yekuti homwe dzedu hadzina kusimba tenge tisina mari kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu kutyisidzirwa mumapolitical parties kuti varume ndo vanofanira kutora zvigaro zvepamusoro isusu tichipihwa zvigaro zvepasi ndo zvimwe zvandinoona zvinoita kuti vakadzi vasakwanise kuda kutora mapositions ayo.
Iwo semudzimai atovamo mune zvematongerwo enyika, kubato kwenyu zvii zvamuri kuita kuti muone kuti bato renyu ratevedzera zvinodiwa nebumbiro zvesiisiisiisii?
Takatanga nekudzidzisa madzimai edu kubvira gore rapera. Takavakukombekedza tikati huyai mose vari kuda kupinda muzvigaro tichipinda maelections a 2023. Tikatanga kuvadzidzisa kuzvibata, kukwanisa kutaura, kumira pane vanhu, kusiyana nezveuori, zvinhu zvakawanda zvatakatora tichida kuti vakadzi vave confident pavanomira pakati pevanhu. And izvozvo ndo zvinhu zvatanga takatarisa sebato.
Saka bato renyu here rati rakomita to 50-50 ndizvozvo
takatotanga pamalevels ese sezvamunoziya pati yedu hatisati nayo tine mano
avo vange vari muzvare kudzaika dzombe vebato reCitizens Coalition for Change vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7. Rutendo abvunzawo nhengo yezanupf vaFortune Chasi zviri kuitwa nebato ravo mukucherechedza kodzero dzevanhukadzi. Let's hear what Mr. Chasi had to say. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back. We are now going to take a short break. Please stay with us.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shana, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. We are now joined by our guests. I understand that we have lawmaker Paulina Mpariwa of the MDCT. Welcome to the program, Honorable.
Thank you, Mavila. Thank you very much and compliments for being here.
Compliments of the season to you too. You were at the conference today and also you've been in politics for a very long time. Please give us your take on this discussion so far.
Thank you. Yes, it was an exciting day. All women from across the political divide were gathered in one room. It was amazing because we were a team. In fact, we didn't identify who to align with any political party. Because we can't keep it as women. And I think the take home is that we quickly need to take stock and also begin to implement the provisions of the Constitution in terms of the 50-50. But as for the MDC, because already in our Constitution, we do have provisions, but I think what do I mean here? I mean we need to quickly go and make the constitutional provisions work in terms of implementation. selection processes in terms of candidate selection. They've got to be gender friendly. They have to favor women constituencies. We need to put aside or target constituencies that are winnable, because many times you'd find women are put in constituencies where they cannot even cover half the constituents in terms of movement. So we mean here we need proper thought in terms of getting the women into parliament or into the local authorities. I'm glad that we also put on the table the extension of the PR, that is the 60 seats provided for by the constitution, and also the 30% in the local authorities for women, and also the 10, you know, 1-1 in one province for our youth, because we know in the youth they won't be all males, but also some ladies. So in a nutshell, I would want to believe that those provisions and those are, you know, commitments that we have made to say we want 50-50, we need women to participate, we don't need an enabling environment, we don't need violence anyway, we don't need sexual harassment, we need women to be funded, we need to resource women so that they win also in election.
Mhm. Tomboenda murimirwa mai kuti manga muri pamusangano wanga uri kuitwa nhasi wekuti mikana yenzaniswe pakati pevanhurume nemadzimai. Imi izvizvi mungati matora kubva kumusangano uyu uye zvingabatsire madzimai akawanda eve chidiki nyanya vari kuda kupinda mune zvematongerwo enyika.
Ii ndinotenda nekundipa mukana wakadai. Ndikati nhasi ranga riri zuva rakanaka rekuti madzimai pataungana mumba imwe chete tichibva kumapolitical parties akasiyana siyana. Awaikwanisa usina kana usingazive kana kuti usina kuudzwa kuti uyu ndewebato ripi. Vanhu vanga vakabatana, vanhu vanga vachitaura zvakafanana, vanhu vanga vachitaura zvine muono unoenda kumberi unoita kuti mudzimai nemudzimai akwanise kunge achimira. Asachikwanisa kunge achikambena kana kutsvaga rutsigiro. Apa ndinorevei, ndiri kureva kuti mumacommitments kana kuti mumaconstitution like constitution yedu ye 2013 iri kutaura kuti taakuchiendesa kuti sitisi maMP aya anofanirwa kunge achiwanikwa ne 30% yatakaita last year muna October ikwanise kunge ichidzove zvechokwadi kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana kumira. Asi zvakare tikatarisa tine maconstituent 210 aya tiri kuti isu tinodowo hafu yeiwayo madzimai vakwanise kumira, asi kwete kungomira nekuti akapiwa kuconstituency kwakare kure, akapiwa constituency yaasingakwanise kufamba kuti akwanise kupinda muna vanhu anowanikwa asina kupinda. Saka tiri kuti tinoda kuti madzimai vawanewo mukana wokumira maconstituency first past the fourth aya yekuti unofanira watomwa neconstituency yekuti toda kuti vatimiririre utati watanga ukambeni tikwanise kunge madzimai vachiwanawo chiga chekuti vakwanise kupinda paramendi. Tisati tabata 60 ya nekuti mukatarisa Zimbabwe tiri taapa 54% iko zvino madzimai. Saka kana tichiti vakawanda ndo venge vachipiwa chiga nevashoma hazvibudirire, ndo zvimwe zvabuda panhaurwa yatataura kuti how can the majority be ruled by the minority. Saka paisiri kuti zvinongoda macommitment, zvinoda mari dzinoita kuti madzimai vakwanise kutendererawo vachikwanisa kutsvaga rutsigiro, zvinongoita vanhurume, zvinongoitawo avo vanayo. Asi tiri kuti ngakupiwe chigano kuti atidi nekuti chikango dzima ratangotaura kuti uyu haana mari tatosarura. Uyezve kwataurwa nyaya yevanhu vakaremana kuti vanofanirwa kuwanikwa vachipindawo musarudzo vachikwanisa kuti vavhoterwe, vachikwanisa kuti vavhote. Kwataurwa zvakare nyaya yevechidiki, madzimai madiki kuti vanokwanisa kupindawo kuti musarudzo vachisarudza nekusarudzwawo kuti vakwanise kugaramiririra. Ndinotaura iyi nyaya yakanaka nekuti kwawanikwa vanhu vakabatana vachitaura zvinhu zvavo.
Mhm. Taona zvakare kuti hurumende yanga yakamirirwa taona amai Stembi Sonyoni gurukota rezvemadzimai vanga varipo vachiti ivo hurumende yavamunangagwa inotsigira nyaya yekuti madzimai awanewo mabasa epamusoro. Asi paitwa here matimeline tichiona kuti iro gore rino igore resarudzo kuti izvi zvichaitwa rini zvamuri kutaura zviri kudiwa nemadzimai?
Ndingangoti zvizhinji zvakandwa kuti kumapolitical parties endai munoita sezvi zvatiri kutaura kuti muconstitution zvatiri kutaura kuti maconstitution edu nekuti gender commission yakambotenderera gore rakapera 2020 vachiti yavanoti gender audit yekuona kuti makamira sei mumisangano yese. Vapedza izvozvo vakadzokera vakanonyora vokupai chimiro chenyu vachikura kuti ndo mamiro amakaita kuti mukwanise kunyara mugokwanisa kugadzirisa. Isi hatinaumira ipopo takagadzira muconstitution kuti tinoda 50-50. Takagadzira muconstitution kuti hatidi mhirishonga. Takagadzira muconstitution kuti tichaita kuti madzimai vakwanise kuparticipata kana kumiririra nekumiririrwa asi vachipa ivo sarudzo. Saka handina kuzokwanisa kuona kuti pane kunzi nhasi nekuti patotaurwa kunzi ndofunga takatoti nyonokei nekuti dai zvakanga zvakatoitwa nekuti kana kuri kutsvaga mari kana kuri kutaura nezvimwe zvinhu zvinoda kuti zvigadzire zvinoda nguva yakati kuti. Asi chandiri kufara nacho ndechekuti mangwana tidanwa zvakare kumusangano neministry yewomen affairs yamai Stembi Sonyoni kwavari kuti vari kunoburitsa chinonzi strategy yewomen. Saka ndinovimba kuti pamwe ikoko nekuti mustrategika ukanzi unoda kuti ufambe wesvikapa munotaura kuti sarini uyezve ndavanani vachaita nevabatsiri ndofunga vachanobuda nekudomwa mangwana patichaenda kumusangano iwowo.
If you can just tell me in English, you say that as a result of today's meeting, the minister has called for another meeting tomorrow. Tell us a little bit about this. How important is it?
The meeting, I think, is critical and important in that it is to share the strategy of the ministry in terms of how women will participate in the 2023 election. And as you know, in a strategy, there is the goal, there's the mission, and in a strategy, there's the time frame. And I would also maybe appreciate if we could then have, you know, like who is going to fund. Because when a program is being drawn or a strategy has been put on the table, it needs enablers of those who will actually make it happen. So I would want to believe that the ministry in its wisdom and the several partners that were also there at the launch of the charter will be also there maybe for one to take where they can actually in a basket where they can pick this one I can run with, this one I can run with. So I only hope in fact that we'll be able to actually have more in terms of the timeline after the meeting tomorrow.
Mm-hmm. Tinoona imi semudare magara munyaya idzi dzezvematongerwo enyika kwenguva yakati o uyezve mamwe madzimai vechidiki vari kuchema-chema vachiti ivo nyaya iyi yekuti vapinde pazvigaro vanenge vachizvida asi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo munzira dzakasiyana-siyana. Imi ndapi mazwi ekusimbisa amungapewo mamwe madzimai akatarisirawo kupinda munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika?
Ndingati ini pandazopedzesera ndaimba ndichiti tichakunda we shall overcome. And zvinoda kungoshinga nokuda kwokuti ine zvimwezvi vanhurume kana kuti kwatinoenda kumapolitical party vanhu vaakuziva kuti madzimai vanoda kuti vamiririre. Vaakuziva zvakare kuti kana mune mumiririri womunhukadzi ndiri umwe wevamwe vagara vanga vachimirira kupana.
Yeah, she may be a guest. She's one of... thank you. Thank you so much. Thank you so much. Just hold on there. I understand that we have someone who was also at today's conference at Tenda. Welcome to the program.
Thank you so much.
Okay, if you can just tell us your full name and the name of your organization, then we'll go ahead.
My name is Tatenda Madziro. I am from Women's Academy for Leadership and Political Excellency, WAUPE.
Mm-hmm. Tell us about today's conference. We understand that there was also a delegation of female lawmakers from Malawi who attended. Give us a little bit about what you saw as a young woman attending on behalf of your organization.
The conference was very insightful, with a lot of delegates and also different political parties being present to sign the Women's Charter and also plead for gender equality as we head towards election. So we saw a lot of commitment from the political parties, to the civil society organizations, and also development partners to ensure that the work of gender equality goes forward, and also that we are hopeful that ahead of 2023, we are going to close the gender gap.
Mombotaura nerimi rwa mai sisi tatenda kuti zvizva maona pamusangano wanasi semudzimai wechidiki anoshanda ane madzimaiwo panyaya idzodzi dzekuedza kudzidzisa madzimai kuti vapindewo munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tandaona inini chihombe ndechekuti madzimai ava nechidokwadokwa chekuti vange vachipinda muzvigaro zveutungamiriri. Hatisisiri munguva yekuti azonzi madzimai haachada kana kuti madzimai ari kusimbika. Taona madzimai achiratidza chido chaicho chakakwana chekuti aiwa tinodawo zvakare kupinda muzvigaro zveutungamiri, tipeiwo mukana, tigadzirewo nharaunda inoita kuti kana tinge twapinda muzvechiko izvi tichawana chinotikwadza kana kuti chinotidzivisa. Vachitaura zvakare kumapolitical parties avo kuti kana panoundwa mazita zvakare nepanotaurwa nemunekenzi, itaiwozve nepamunogona kuti madzimai ange achiripresentwa, uye zvakare mapati atinewo panonzwa mapatirisi ange achireflecta gender equality. Izvo zvinoratidza kuti madzimai vane chido chekuti 2023 chakafikisa zvakare kuona madzimai akawanda kunyanya zvakare nechidiki vachipinda muzvigaro zveutungamiri kukwikwidza.
Tiri kuona zvakare kuti zviri kunzi pane vaenzi vakabva kuMalawi, malawmakers kana kuti vadare vanga varipo here pamusangano uyu?
Vadare vanga varipo. Tanga tine vabva kuMalawi Women's Parliamentary Caucus, chairperson wavo anga aripo zvakare. Tanga tine 2 deputy ministers vanga varipo zvakare, vari mamembers of parliament zvakare kuMalawi. And vanga vachiattenda meeting zvakare nemukuru weOxfam Malawi country representative wavo mesebauya vachiumenire ino kuunika kwavo vane donzo hombe ravanaro rekukurudzira madzimai ese arimo akapinda parliament ezvipensi kwakapinda 40 vane kudokwadokwa zvekuti ivava zvakare vadzokere pazvigaro zvavo in the next 5 years zvakare vachipinza vamwe kuti nhamba yavo isadone. Izvi ndozvavadawo zvakare kuti vanyevedurowo nevamwe vemuno muzimbabwe kuti tingaite sei pamwe chete kuti tii tikwanise kunge tichiachivha gender equality. Vanga vane mukana wakanaka ende vatiratidza zvakare kufarira mukana watanga tinawo ndekuchiengeja mapolitical parties vakapawo zvakare solidarity speech yavo.
Pane zvavataura pane zvingadzidzwa here nevemuzimbabwe takanyanya kutarisa panyaya yevadare vechidzimai?
Chatanyanya kudzidza ndechekuti ivo mapindiro avanoita nezviitiko zvezvigaro zveutungamiri akasungunuka uye anotendera kuti vanhu vange vachipinda zvakanaka. Tikanya chitarisa vanhu vese vanga variko kuvatungamiriri vanga variko vazhinji vacho maindependent candidates ava vanotaura ivo kuti zvisi takaona kuti mapolitical parties hatina zvina kuchiitira zvakanaka. Tikangobuda mapolitical parties tikakwanisa kukampeina tine maindependent tikahwina, and out of the 40 vanotiwo atleast 40% yavo vanobva ivo kumaindependent vakaita ivo maindependent vakabuda mumapolitical parties ende vakada kudzokera zvakare ivoelection vanodzokera vakasvukuduka vachiti ivo vaizvaizira kuno kuzvaitikawo because the rest of independent candidates in Zimbabwe did not get the polarization, and we think that that is just a little bit of a challenge for us to be able to get a political party like the Maya Lutheran's Garrison to run the
aiwa tinotenda chaizvo muzvare tatenda rambai zvenyu muri ipapo. We come back to you honorable Pariwa. You heard what tatenda was saying there about her takeaway from the meeting as a young woman. Moving forward, what are your would say recommendations for women that want to participate in politics, especially from what you learned at today's conference?
Thank you, Magda. What I meant today was that
there's the opportunity for young women or new, new hands into actually playing the politics of representing people in constituencies or by young women, because the opportunity is there. We are there as mentors. I'm one of those who has actually mentored another lady to take over in my constituency, which used to be in faculty, because I saw it fit. I trained there. I moved in there. I paid for everything, campaigned for it, so that she would become a member of parliament. So I think the mentors are there, and it is the view in terms of those who want to enter into the political arena to know who to approach, because some of us can give advice across the political divide. Because this is a national problem, it's a national issue. When one stands up in parliament making laws, they are making laws for the country and not for an individual.
Pane zvamataura apo zvandibata kuti imi makakwanisa kuwanikwawo mutsidzidzisa mumwe wevechidiki kuti azotora yatingati position yenyu kwamanga muri mudare. Titaurewo nezvenyaya iyi uyezve vamwe vanogona kuzviita here, zvakamira sei?
Ndingangoti ndakati ndapinda muna 2000. Muna 2003 ndakaidentifya vataiti top 50 madzimai vandaifamba navo vanga vakasangana nevechidiki. Iyeye wechidiki ndakabva ndamuti ndiye unokoordinata madzimai. Saka zvanga zvisinabatsa kuti ndikafamba kana ndikayaenda kana kupi ndichipo, ivava vanhu vaifamba vachiona varwere vachibata kana kuita nhamo kana kukadii, vachindiudza vachigara vari kuofisi vachishanda nacoordinata wangu. Hapana ipapa mberi kwayo ndapinda 3 times yechipo ndo pandakatanga kuti iwo ndoda kuchiitwa ndiye waakupinda uchishanda uriwa ini. Kana ndingazvigone ndikati unozviona nekuti ndiriindinei ndichakubata ruoko tofamba tese kusvika wasvika ndozokubata ruoko ndakanga ndakati chii. Saka ndakafamba naye ndikamudzidzisa tikaenda kudzidzi taenda kudzidzisiswa naimwe ndo ikoko ndikaro ndiye achazenge awenyu kuzvikoro kwataenda kwatanga tine maprograms nemaprojects econstituency development fund ndikotaura kuti uyu ndiye achazenge aakuzochimiririra asi tinoda kuti tinge tichiziva kuti aone kuti zvinofamba sei kana tichiti tiri kuita development mucomstituency. Kwese chese chandaiita ndainge ndinaye madzimai ndikashanda nawo ndichivaudza kuti vave vanogutsikana kuti akange avepo achangoshanda semashandiro andanga ndichingei. Vechidiki ndikavaudza harawa nechemberedza ndaishanda nazo ndikadziudza moso nemastructures, nokuti mastructures ndiwo anozomhanya mukonstituensi vachifamba newe kana wapitira kampeni. Ndikadzidzisana I remember kuti pakaitika inonzi BVN yekuchicheka mukonstituensi pavoters roll nevari kuda kunofamidzira supplementary yekuregista. Ndakafamba naye vanhu vachitofunga komanya vakati havachamiriso tiri kumbofamba sei. Handina kuda kuti ndimusiye panguva yakaoma pekuti ini ndinobva ndanzi handichamiri ikoko, asi iyobva azosara constituency iyobva yazoenda kune rimwe basa. Ndakamira naye kuti tahwina kusvika taenda kunopemberera taziva kuti constituency yadzoka back muzita rebato rakadanakina.
Aiwa, thank you so much.
Nekuchengetedza nekudzidzisa zvinhu zvinofanirwa kunge zvichizivikanwa nokuti vechidiki also leaders of tomorrow.
Yes, thank you so much. I'm going to have to cut you off there, Honorable Paulina Mpariwa. Thank you so much. Tatenda, if you can just give me your last words as a young woman.
Sorry. Can you come again?
Just your last words to just round up as, you know, moving forward.
Sorry, I lost the question. Can you come again?
Tipewo mazwenye kupedzisira semudzimai wechidiki. Taakuvharisa chirongwa.
All right. Shoko angu kupedzisira ndekuda kukurudzira madzimai echidiki kuti simba ravawana neravanaro pari zvino nekuti vange vachipinda muzvigaro zveutungamiriri varambe vanaro, uye zvakare vasakanganwe zvakare kuti vane zvakawanda zvavanokwanisa kudzidza kumadzimai vagara vari mupolitics. Akambotaura
thank you so much later Tatenda. Of WAUP, unfortunately time is not on my side. I don't have any extra time like in soccer. That brings us to the end of our show. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night, Zimbabwe, and let's meet again tomorrow.